vashandi vari pasipisanga redu mushure mekungeta panoti vegovernment kuti vakaitika industrial action kana mari yedu yemukoro isina kuwedzerwa vachatanga kuuya kubasa izvo zvitembei takabvumirwa togona kuuya 3 days pasvondo asi kutanga mangwana vanhu vashanda vanenge vachiuya mazuva mairi pasvondo rega rega nekuti mari yacho haisi kukwana.
Hurumende yanga yapindura here pane zvamakavanyorera kuti muri kuronga zvamuri kuita izvi?
Hapana chaati yapindura pane zvese. Takangosiyira pakuti vakati vakumbodzokerawo kumaprincipals vononzwa kuti mari yacho inokwanisa kudhii, inowanikwa papi. Saka mindira haisati yauya. So chiri kuitika apa inyaya yekuti ndara chaiyo yapinda muvashandi vese havasisina mari yekushandisa kuya kubasa nekutenga zvavanoshandisa kudzimba.
Saka semaonero enyu munoda kuti muwedzerwe nezvikamu zvingani kuti mukwanise kuita basa zviri nyorewo?
Isu hatisi kuda kuwedzerwa mariba. Tiri kungoti kupera kwakaita October 2018 taitambira mari inonzi maUS dollars. Saka tiri kusemuenza kuti kana munhu aingotambira 300 yake hurumende yakazoona zvakakodzera kuti paitwe inonzi interbank rate, zvichireva kuti pavakafara TGS vashandi vakaramba vachitambira mari yeUS iyo yaTGS. Saka isu tiri kungoti hurumende ngaingoenzanisa mari yedu kudzokera paUS dayo riripo yoshandisa interbank yopa mari munhu kuti yanzi RTGS. Hapana chawedzerwa, ingori zvechiri kuapplywa apa.
Saka masangano ese ari pasi pemubatanidzwa wenyu ari kutenderana nedanho iri?
Ariri danho harisi kubva kunesu vatungamiriri, idanho riri kubva muvanhu vari kutoti iyo ndo vakundikana. Saka zvichireva izvo kuti musi wechishanu takasangana nemaassociations ese kuti zvaexpire zvinhu zvaiitika musi wethursday yeno tochidi vanhu ndopavakapa chemo chekuti manje kana hurumende isati yapindura tichimirira kuti vachapindura mune zvakanaka tikumbokwanisa hedu kufanira kushandisa mari shoma iyo yekuuya kubasa asi inopindura nemazuva maviri chete.